chirongwa chedu chemumanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi Shinzoman uyo ane kambo katsva kari kunetsa kanonzi Gusheshe.
Nango kabika kango, andi mbohanya mbango, nakamira yevi mtambo, wandile ya tobe yevi mtambo.
Nokutambira nemufaro muchirongwa chedu Shinzoman.
Aiwa, munofara here kwamuri kukurumira kwamakungo.
Aiwa, kuno tinofara yedu chando chete.
Aiwa, kuno tembopiswa tetemwa, wakapiswa tetemwa, tichitojaira.
Shinzo, tombotarisa kambo kavakabuda kanonzi Gusheshe aka uchimba na Novi Keys.
Yes.
Kari kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakatambira. Wozi sound achiri different, zvasiya nezvaaigara Shinzoman zvose. Saka tiringoti matambiro avo kuti zvirikuratidza zvechange. Ende zvaane rimwe level rekuti zvakutambirwa Africa kana neikoko kwamuri ndofunga mazvinzi. Saka zvaane kamukalevhe zvasiya nekanga makopi.
Tarsa iko kambo aka kanonzi Gusheshe zvinoreva kuti kudii?
Gusheshe marudzi here baba?
Imotokari?
Da, mota ya Gusheshe BMW. Bari manje apa Gusheshe manje takarishandisa semusikana.
Ndopari kubva nigiri yacho kuti ibango chairo.
Aiwa, ibango Gusheshe hariperezve kumhanya. Gusheshe unenge sezvoibva zvidzoka nogo zvidzoka zvipinda nemukati kubuda nekusera.
Yeah. Saka tiri kuona kuti rwendo runo makaimba imi na Novi Keys ndianoyi?
Yeah, Novi Keys is an artist from Congo.
Anobva ripa DRC apa?
Anobva DRC, but amai vake vanobva kuTanzania. Saka it's DRC on Tanzania.
Sei makazofunga kuti munge muchibatana naye pakamba?
Kubatana na ningirikenzi nemukomana. Mukomana ndakaona achigona because mukomana ane different sound inoitwa nevamwana yese yandakambona.
Gore rino tiri kutarisira here rimwe damba refu kubva kuna Shinzoman zviri kufamba sei? Pane zvimwe here zviri mugapo?
Zvakawandisa because abanotarisa kuti ndichabudisa mavideos akawanda nemasingles akawanda but album ndichiri kutoronga kuti ndodii. But ndokwanisa kuzokubva kuzofamba kuti ndichaita sei, ndoisa album here kana but now masingles arongobuda zvichitoenda.
Pane imwe iri kuuya here mazuva anoteera kana mwedzi uri kuteerwa?
Yeah, pane masongs akawanda zvekuti but asanda selecta kuti ndeitiri kuya because inini ndiringoita mavideos ende ndezvangosimeka but now ine song yangu featuring Gasporia yandirikuda kuti ndirilise na but I think it's on Valentine.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Shinzoman nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Shinzoman angari parunare muHarare.